Maneraka na kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tichitete nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kubvumbi 13, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezvemari rokurudzira mapazi ose ehurumende pamwe nemakomisheni kuti vashandise nekutambira mari itsva yenyika yemazigi yakaparurwa svondo rapera. Apo pasi rose riri kucherechedza mwedzi wekutambira chirwere cheautism, vamwe vabereki vane vana vane chirwere ichi vanoti zvakakosha kuti pave nedzidziso pamusoro pedambudziko iri. Tichakupai zvabuda mumitambo yenhabvu yeCastellaga Premier Soccer League yatambwa nhasi munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezvemari ranyorera mapazi ose ehurumende richazivisa nezvekuparurwa kwemari itsva yemazigi uye kuakurudzira kuti ashandise mari itsva iyi mukutenga kana kubhadhara. Mugwaro ranyorwa kuvanyori vemapazi ose ehurumende, hofisi yemutungamiri wenyika, makomisheni ose pamwe nemahofisi ose ari pasi pehurumende, munyori mukuru mubazi rezvemari vaGeorge Gwamatanga vati kunze kwekunge paine mutemo unosungira kubhadhariswa kwemari nemitero madhora ekuAmerica, zvose zvichabhadharwa zvinofanirwa kubhadharwa zviri mumari dzose dziri kushanda munyika pasina kumanikidza kubhadharwa mumadhora ekuAmerica chete. Izvi zviri kuuya apo ZIG iri kunzi yatotanga kushaya simba pamusika mutema. Asi gavhuna mutsva weReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mushayavanhu vakavimbisa zvavo kuti vari kuzoparadza musika mutema uyu. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeFry University mudunhu reOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha.
Ndinoona iri kurudziro yakanaka chaizvo kuti zvinge zvichiitika saizvozvo. Asi mazivira atinoita zvinhu isu on the ground muZimbabwe ndeyekuti zvinogona kunge zvichinyorwa saizvozvo, zvichikurudzirwa, zvichitumidzirwa kwese kwese, asi pakuzondoti zviitike pazvinofanira kuitikira ndo panenge pasina unosupervisor. Hapana bazi rehurumende rinozoenda rondoisa ziso ipapo, ndio patine dambudziko ipapo. Zvekare hurumende inogona kunge yadero kuti zvakati ngazviitwe, asi haizokwanisi kupa achoti maresources ayaya kumadepartments iwayo kana kuti kuruzhinji rweZimbabwe kuti izvi ndo zvamofana kushandisa. Izvi kuchadiwa zvinhu zvakaita magetsi, kuchadiwa zvinhu zvakaitawo semvura kumahofisi ikokoko, zvinenge zvisiko izvozvo. Zvekare iyo mihoro yavachisevenzi ivavo vanonziita izvozvo ndiyo mumwe musimboti wokuti zvinoitika here kana kuti hazviitiki, nokuti munhu wacho unenge achinzi aite izvozvo wakatotsamwa asi kubhadharwawo zvakakwana. Saka kuti zvinhu zvacho zvinzi zviitike nenguva yazvanzi zviitike, handizvioni zviitika nenzira iyo, nokuti pane zvakawanda zviri kushayikwa muufumi hweZimbabwe.
Tomboti zvaitika kuti mapazi ateedzera zvese zviri kukurudzirwa nebazi rezvemari izvi, tingaona here vachitungamidza iro ZIGI pamberi?
Vanogona kuzviita kutungamidza kuti mitero nezvimwe zvese zvibhadharwe neZIGI, asi kuti izvozvo chete kuti zvizosimudza ufumi hweZimbabwe hazvizoiti, nokuti zvinozongosarira zvekare kuhurumende kuti hurumende ichazokwanisa here kupa vamabhizinesi navanhuwo havo mario kunze kuti vakwanise kuoda zvinhu zvavo kunze.
Tiri kunzwa kuti musika mutema unenge uri kutokwira. Tingaona here danho ratorwa nehurumende iri richiitawo kuti musika mutema uyu uparare sekuti uimbiswa kwatakanzwa navamushaya vanhu?
Musika mutema hauzombofi wakaparadzwa, nokuti musika mutema hauda kunge wakatanga ike zvino. Ukaenda kumabhengi kana kumabiro chenji asiko, hapana uchakwanisa kupuwa mari saizvozvo. Zvinoita izvo kuti zvinobva zvapa simba musika mutema pari zvino, kusvika hurumende yazoti mari yokunze iriko kumabhengi sezvayaitwa kare, huyai mutori vanoda kuitora.
Nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeVry University mudunhu reOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kwakare kuOhio neStudio 7.
The Voice of America, VOA.
Apo pasi rose riri kucherechedza mwedzi uno wakubvumbi wekutambira kuvepo kwechirwere cheautism kana kuti Autism Acceptance Month, vamwe vabereki vane vana vane chirwere ichi vanoti zvakakosha kuti pave nedzidziso pamusoro pedambudziko iri sezvo vazhinji munyika vasina ruzivo nezvaro. Mumwe mubereki ane mwana mudiki ane dambudziko iri, vaLuke Pencil, vanoti zvakatora nguva yakareba kuti vana chiremba vemunyika vavaudze kuti mwana wavo ane chirwere cheautism. Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 aita hurukuro navaPencil avanoti pari zvino vakatotanga kudzidzisa vamwe vabereki pamusoro pechirwere ichi vachishandisa dande mutande reFacebook papeji ravo rinonzi Talking Autism in Zimbabwe.
Tini mbereki mwana ane autism, ndine vana vaviri asiri muduku wacho ndiye ane autism. Tini mudzimai wangu takava nedambudziko guru rekuti patakava nemwana wayainenge tatingasingazivi condition iyi kuti chimbori chii. Mukuzofamba nemukuzotsvaga tsvakurudza kwenyu kune vana chiremba zvakatora nguva kuti vakwanise kunzwisisa kutiudza kuti dambudziko redu rakanga riri kuti mwana wedu akanga ane autism. Takatizoziva mwana ane 7 years, tichitanga tatanga kuma 2 years kuona kuti mwana wedu anga akasiyana nevamwe vanhu. Naizvozvo zvakaita kuti isusu nekurwadziwa kwatakanga taita nehunde rwedu tichiwo dambudziko iri dambudziko risiri kuzivikanwa munyika yedu, because dzinguva taenda muzvipatara tichinosvika kuti ivo vana chiremba navana mukoti vasina kavaziwo rekuti mwana wedu ane dambudziko rei. Chero patakazenge taakuziva kuti mwana wedu ane autism, dzinguva taiti tikasvika tikati kana naakumubaya jekiseni mucherechedze kuti mwana wedu ane autism, dzinguva taitobvunza kuti pane chii kuti autism, voratidza kuti havasi kuziva. Saka izvozvo zvakatipa simba rekuti isusu tevabereki vane mwana ane dambudziko iri tinodziwo hama neshamwari munyika yedu yeZimbabwe kuti kune dambudziko rinonzi autism.
Kana paine vamwe vabereki vakateerera pari zvino, zvii zviratidzo zvamakaona pamwana wenyu pamakazoenda kukona navachiremba muchinoti aiwa mutarisei wekuti haana autism here?
Autism kazhinji kacho inowanzo kukanganisa mwana pakuyanana nevamwe vanhu, inonzi pachirungu social interaction. Kazhinji kacho mwana wacho anoda kugara ari oga, anowanzoda kutamba ari oga asingatambe nevamwe vanhu. Dzimwe nguva mwana uyu anenge asingatauri, mune dzimwe nguva anotombokwanisa kutanga kutaura zvichida kuma 1 year 2 years. Dzimwe nguva mashoko ake ose obva atopera, motoona kuti aizvi ko mwana akambinga akutanga kutaura seseizvi asichagoni kutaura kunyanyanyaya kuno kuZimbabwe kwekuti dambudziko racho hasati rakunyanyozivikanwa, uye kuti vana mazvikokota vanobatsira vana panyaya dzekutaura speech and language therapist vashoma, kana munyika yedu yeZimbabwe vashoma. Vana vacho vanogona kutokura vasingatauri nekuda kwedambudziko iroro. Saka muchikaona kuti mwana wenyu asvika zera rekuti anofanira kunge achitaura asi iye asingatauri, izvozvo zvinofanira kuti zvikungwadzii kuti mumhanye kuna vana chiremba munobvunza kuti haingange iri autism iri.
Vanga vari vaLuke Pencil vesangano reTalking Autism in Zimbabwe vachitaura naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari muHarare.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. pano pa Voice of America tinokupai chero nau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. Pa Voice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Divine Simbi Ndlukula avo vanova ivo muzvina bhizimusi uye vachinyora mabhuku. Amai Ndlukula vanowanikwa ivo vaine makambani anoita zvekuchengetedza vanhu yesecurity uyezve vachichengeta mbudzi nekuwanikwa zvakare vachishanda nemadzimai nevanasikana kumusha kwavo kumasvingo kwavanobva. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Mungatitsananguriro kuti mabasa api amuri kubata kumaruva ekumasvingo.
Mavelasi, ndakaona kunzvimbo kwandakakurira kuchiratidza kuti hakusi kunyanyo kubudirira nenyaya yekuti vana vava vasinganyanyoendera mberi nedzidzo dzavo. Takaona chikonzero chachiri chokuti vaishaya zvokuverenga, nokuti ndainge ndichimbobatsira vanasikana gore rega rega ndaitsvaka vanasikana 2 vanenge vapasa grade 7 asi vakinga vashayiwa mari dzokuti vaende mberi. Saka ndaivaendesa kuchikoro kubva form 1 vamwe izvozvo vakatopedza mayunivhesiti vamwe vari kumayunivhesiti. But mugore ra 2018-2019 thereabouts takaona tisingachatombowani vana vanopasa zvachose. Ende chikonzero takazona ndechokuti vava vasingawani mabhuku okuverenga. Classroom 1 yaigona kunzi ne textbook 1 vana vachifanira kuzonyora bvunzo on something that they've read but pass nazvo vakaverenga. Saka takaseta library iyoyo 2021 tikaisa mabhuku evana kuti vaverenge kubvira grade 7 kusvika form 6 ndo mabhuku atakatanga takaisa iwayo. 2022 napasi rate yakatoimprova. 2023 zvichinda zvakadaro. Saka takanga tangotiwo nyika yakuenda digital. Saka takaona kuti macomputer skills anga akakoshwa kuti tise kumamisha ikoko nekuti vana vanongozoramba vakasarira futi zvakare. Ndosaka takazoisa macomputers kwagotu kwatakavhura computer lab mazuva apera ayayo kubetsera vana kuti vawane this global perspective inongwanwa nevanhu vese.
Tinoona zvakare muri kutaura kuti mune library yamakawanikwa muchivaka, makavakira kupi?
Library chakaitika ndechokuti baba vangu namai vangu vairana shopu yavo kuzevha kunonzi kumakudo township kwagotu kuzasi zasi kwenyika uko. Pavakashayika makore isapfuura yanga yangu building yangupo isina zvairi kunyanyoita here and there paimbo yevanhu vaiti vanorenda. But ndakazofunga ndikati aiwas kuti tibetsere vanhu venzvimbo ino nekuvaisira library nokuti ndatatoona kuti library iyoyo ine nidhi zvakanyanyisa. Saka takatangozogadzirisa building iyoyo yanga yaita sokumboparara-pararawo sezvo yakavakwa kare ende yanga yane nguva isingashandi. Saka takaita refurbished that library kuti inyatsoitawo zviri nani. Tikapisa solar power kuti kana tarusa mazuva takazoisa makombiyuta zvive zvinofamba. Saka inotoimbacta ine malearners e7 schools. Tine 7 schools around that library vari kubenefita and mastudents ari mu7 schools I believe they are more than 4,000 learners vari kuwana benefit yelibrary iyoyo.
Vanenge vachida kuona mamwe mabasa amuri kuita vanokuona ipapi?
Inini ndiri pasocial media zvakanyanya Mavelas. Saka inini ndinofarira kugovera zvandinoziva nezvandakagona nezvandinogonawo kuvanhu veruzhinji especially vechidiki nokuti I believe that's how we can build the next Club of African Business Leaders.
Mamwe mabasa muri kuita semudzimai ndi api? Uyezve tinoona kuti makanyora bhuku zvakafamba sei?
Ndosaka ndakatonyora kana nebhuku randaka publish about 2 months ago. Kuitira kuti zvandaka wana mumusoro mangu. Ndikakuti by the time ndofanda ndazviempty ndazvisiya pachindasiya for posterity kuti vamwe vazhinji vaite sevo vadzidze. Saka ndine ma social media platform. Ino ma social media platform iwayo ese ndinogara ndakakanda zvinhu zvekudzidzisa vanhu atinoti ma entrepreneurial nuggets. Nokuti zvizvi zvatinofana kuita and so on kungobetsera kuti tiwane ruzivo. Saka ndine ma social media platform akaita se Facebook inonzi Divine Simbi Ndlukula. Then ma social media platform ekumabasa wo zvawo ariko insecure kone zvikomborero farm. Nokuti ndiri murimi chaiye anorima mbudzi and mbudzi idzodzo ndiri kudzidzisa vanhu vakawanda sereka across Zimbabwe kuti ticommercialize tiwane mari nepunduzo nokubudirira kurima mbudzi. Saka tinotoone social media platform kuti inotaura nezvaizvozvo inonzi zvikofarms.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye, ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa cheupenyu hwedu, our lives, icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Nhasi tiri kutarisa makore 44 nyika yawana kuzvitonga, mhemberero dzichiitwa nemusi wechina svondo rinouya musi wa18 April kubuhera mudunhu reManicaland. Asi vanhu veruzhinji vari kudya here mafuta enyika avaitarisira. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vaive murwiri wehondo yerusununguko ane mukurumbira vaBernard Manyadza avaizivikanwa nerekuti pakachipoera.
Pairi pandoda kutaura kandimiti. Ndinokwanisa kutaura semu mwiri werusununguko kwozouya kutaura seordinary citizen. Ndichitaura semunhu werusununguko. Zvinonakidza fani. Ndine makore 44 nyika yasununguka kubva kumaBritish. Rusununguko urwu ndozvezvimwe zvataida. Asi pane zvisingatauriwei kuti zvimwe zvezvataida ndoinei demokirasi. Iya yaitaurwa chinzi one man one vote. Kana kuti munhu umwe chete nevhoti yake inofanira kupuwa remekedzo vhoti iyi. Ndiri kutaura zviri kutoramba zvichiita wider and wider. Zvakaita zvataurwa namutarango mukuti nyika inokwanisa kuita independent asi vanhu vayo vachinetseka. Democracy mumapolitical party yatinoti ina party democracy haimo. Party ingave iyo inenge iri ruling kana kuti iri muopposition. Zvotonyanya kutokura amacults. Zvotonyanya kutokura amadinasi.
Ko kune veruzhinji vaManyadza muri kuona vari kugutsikana here nemakore 44 ekuzvitonga?
Kandemiri hatina kurudzira povhati yako yanhasi. Kandemiri ukaona kuti isu vekuzamira nevekuzvipura tairamba nesadzana taipuwa tichipuwa navanhasi vaiuraya mbudzi dzavo, vaiuraya mombe dzavo, vaisenza kuti vanzipota, vaisenza kutiitira recognition. Zvinhu izvozviya izvi zvavakatiitira zvikuru COVID. Hapana compensation kwavari. Zvakazoitirwa zvakanaka kuvanhu ava vaitidikira, vaitibatira, vaitiitira zvipodera. Zviriko izvi tisingataure demokrasi iya yavasingawani. Nokuti zvine dhemokrasi haise kuti inotengwa. Nokuti munhu anenge ari MT anoenda kuparamendi. Pane kunotaura kuti muparamendi hamuna mishonga. MT anzonotaura nyaya yekuti titengerei mota ndokuti tigokwanisa kufamba mumaconstituensi. Zvichireva chii izvozvo?
Asika vaManyadza, kusununguka kwenyika hakurevi kuti mese munobva mangopfuma zuva rimwe chete. Hamuoni here kuti pachine mukana wekuti vamwe vanogona kuzowanawo zvamuri kutaura izvi?
Ndikarangarira inima manifesto aive rekuzapu kana manifesto rekuzani ese mabhuku yaakanga akataura equitable distribution of wealth. Kureva kuti hatisi kuti isu vanhu vese kuchaita equalitarianism iya yaita hwana yekuparisa community. Tiri kuti isu wealth yemunyika ngaidistribute zvokuti zvinogarira riri kutaura kuti hakuna munhu anofanira kusara maningi kuti tiona mwari kuimbota manambo gini ukumwa hakwanisi kutenga bhara kunyange kune vacho vakanga vachizvira ukaona urombo hwina hune vanhu mumisha umu worarama nekuteka manyatera ekugadzira kubva zvimataizvo zvengoro gepi iri 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 ndorandiri kuti nezvaro handizvo zvatakarwira tinyazo zviziva izvi kuti kune mabhozhwa kombrada poya mabhozhwa national zvese zvotinoziva kuti zvoitika musociety ichikura asi gepi rinenge riri naro hatisi kuti zi hatidi manational bhozhwa tinada asi ngaatirega kuva machina ouya otora zvese isu vene chaivo chaivo toshaya kana zvedu ende iye zvinezvi nyaya yekuita happing on sanctions asi lithium havazi kuvata kuitita kubva kubikita kubva kubhoera kubva kubhoromonzi hazizi kutaurwa muparamendi imomo namamp aya andoramba akanyarara pamwe kupusa kwangu here ndiri kutadzawo kuwana lambogini ndopindawo here mugeme yecorruption ndizopindawo here netuti imomo
ko takatarisawo divi rebudiriro yaitikawo kubva 1980 vamanyadza
ngatipei mafigures kana uri mugwagwa uyo kubva kubite bridge uya kuharare uchipfuura nemumasvingo uchizopfuura kuenda kuchirungu ndo watingataure here ko vari mukatikati vari kumukumbura ko vari mukatikati kusanyati zvino nendiri kuti give us the figures okutaura kuti sekutaura kwandaita maminerals acherwa aenda achipa mabhiriyoni akati izodibibitwa ichipi mari iyoyo kwete zvekutaura chezvengotaura bahedhi inoita seoganiyarini namamt promise ekuti tichazotitota hatibuti nezvetichazotitoti izvi toda kuona zvichiitwa ende makazozozoona rini kwezvekuti vanhu vanongoramba vachipa overdose yamapromise
vanga vari vaive murwiri wehondo yerusununguko ane mukurumbira vabernard manyadza vaizivikanwa nerekuti pakachipoera vari parunare kuwedza kumashanaland east nestudio 7 muchirongwa chedu upenyu hwedu our lives teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa mashoko anotevera anoratidza maonero ehurumende yeamerica America iri kushushikana zvikuru nekuwanikwa vaine mhosva kwezvizvarwa zvevietnam zvine chitendero chevashoma pamwe nevanorwira kodzero dzezvitendero mutauriri webasi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muamerica vamatthew miller vakadaro mumashoko avo vachiti nyaya dzakadaro shano dzevanhu vari kuwanikwa vaine mhosva dzaitika kubva muna ndira vakati chiri kunyanya kunetsa kutongerwa makore gumi nematatu mujeri kwawai craig beer uyo anga ari izwi rerunyararo nerusununguko rwechinamato kana chitendero muvietnam beer inove nhengo yekereke isina kunyoreswa zviri pamutemo yeevangelical church of christ of the central highlands akasungwa muna kubvumbi gore rapera akapomerwa mhosva yekukanganisa kubatana kwenyika kuwanikwa kwake aine mhosva uku hakusi kekutanga muna 2004 bia akatongerwa makore masere mujeri nenyaya yekurwira kodzero dzerusununguko rwechitendero chevanhu vechimondanad nei wai blang akatungamira magungano eminamato mumusha make enhengo dzeevangelical church of christ iyoyo akatongwa pane dzimwe mhosva nemhosva yekukanganisa kubatana kwenyika mushure mekutongwa asina magweta aimumirira blang akatongerwa kugara mujeri kwemakore mana nechidimbu komisheni yemuamerica inoona nezverusununguko rwezvinamato kunze kwenyika yeus commission on international religious freedom inoona kuti blang akambotongerwa kugara mujeri kwemakore mashanu nemwedzi mitanhatu nemhosva yekushoropodza mutemo wekubatana muna kukadzi dare rakatongera dan min kwan mubuddhist anobva kunharaunda yekimekrom kuchamhembe kwakadziwa kumawirira kwevietnam kwemakore matatu mujeri achipomerwa mhosva yekushandisa zvisizvo rusununguko rwegutsaruzhinji mashoko anoti kwani akanangwa nekuti akashambadzira mashoko ekodzero dzevagari vemunharaunda eunited nations declaration on the rights of indigenous peoples uye kupinda mumisangano yeunited nations yekusimudzira kodzero dzevanhu akarwirawo kodzero dzevatendi vechikimekrom buddhist kuti vaite chitendero chavo zvinoenderana nerudzi rwavo netsika nemagariro avo vamwe vaviri vanorwira kodzero dzemabhudha anobva kunharaunda yekimekrom tachikong nato hong chung vakanangwawo nekuti vakagovera chizivizo cheunited nations cheun declaration uye kurwira kodzero dzechitendero munharaunda yavo. Vese vakatongerwa kugara mujeri nemhosva yekushandisa zvisizvo kodzero dzegutsa ruzhinji. Kuong akatongerwa makore matatu nechidimbu, uyo Chung makore mana. Gwaro rakaburitswa nebazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika riri pamusoro pekodzero dzevanhu muvietnam rinoti vakuru kumuzinda weamerica muvietnam vanogara vachikurudzira mapurisa kuti abvumidze vezvitendero zvese kuti vashande vakasununguka. America iri kudzokorora zvakare kurudziro iyi. Vamila vakati tinokurudzira Vietnam kuti iremekedze kodzero dzevanhu dzinovabvumidza kuita zvavanoda kusangana nechinamato kana chitendero. Vakati tinodzokorora kurudziro yedu kuti Vietnam isunungure vese vakasungwa zviri kunze kwemutemo. Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica. Munhau dzemitambo. Mhuri yenhabvu muZimbabwe iri kukakavadzana kuti angakodzera kuva murayiridzi wechikwata chenhabvu chemaWarriors pari zvino angave murayiridzi wemunyika here kana kuti wemhiri kwemakungwa. Izvi zviri kuuya panguva iyo vari kufanotungamira nhabvu yemunyika veZIFA Normalization Committee vatarisana nekupa basa murayiridzi achange ari panyanga pamitambo miviri ye-2026 World Cup neLesotho neSouth Africa. Michael Kariati anotipa nyaya iye.
Chekwata chenyika ichi hachina murayiridzi pari zvino. Zvitevera kusiya basa kwaBautema Brito muna zvitagore rapera mushure memitambo miviri iyo chakaita mangange neRwanda neNigeria. Mukuru weZIFA Normalization Committee vaLincoln Mtasa vanoti nyaya yemurayiridzi inyaya yavari kugadzirisa vachiwedzera ivo kuti vari kutaura neavo vane ruzivo rwakadzama nezvazvo kuti vaone kuti vofambisa sei zvinhu zvavo. Asi mubvunzo kwese kwese ndewekuti Zimbabwe yopa basa ani murayiridzi wemuno kana kuti wemhiri kwemakungwa mumitambo yatarisana nayo yeAFCON 2025 neWorld Cup 2026. Vamwewo vakaita semutsiri weDynamos vaAdam Mukwasi vanoti murayiridzi wemuno ndiye chaiye nekuti anoziva vatambi vemuno uyezve anoziva mamiriro akaita zvemari muZIFA nemuZimbabwe senyika uye nhoroondo yenhabvu munyika inoratidza kuti Zimbabwe yakashura mare pese payarayiridzwa nevarayiridzi vemunyika.
Tinongopa mwana wedu anyatsokufamba nesu zvakanaka, anotinzwisisa, anonzwisisa environment yedu nekwality yemaplayers yedu. Zvekunze zvinotiremera notozoguma tapinda matambudziko sezvo tisu tikwanisa kuqualify munana AFCON nevedu vana tadi kuramba takatsunga pane izvozvo kusvika tasvika paclass chaiyo tinosvika.
Manager wechikwata cheCapes United vaShakespeare Chinogwenya vanoti dai zvaiita Zimbabwe yachengeta Norman Mapeza naTexiwa Chiragwi sezvo vajairirana nevatambi.
Oh, for continued purposes, why not give a Norman naye take? Because vangopiwa kangu vakadikidiki. Because try and error each time hazvinyatsokuita. So why not give them enough time, waita basa, and I know they will produce results.
Muongorori wemutambo wenhabvu vakudza ipere vanotiwo murayiridzi uyu anofarira kuve ari wekunze kwenyika.
Munhu wekunze akanaka pakuti haana sarudzo rwakasiyana-siyana neverudo. Bhozi yerudo anongotora yokama asina kuona talent. Saka wekunze anokwanisa kusvika but aiwa uyu anogona bhora ngauye padhuze kanomuedzi.
Zvichakadaro mitambo yekasolaga Premier Soccer League yatambwa munyika yapera yakadai. Ngezi Platinum Stars 1 Highlanders 1, Chicken Inn 2 Greenfall 0, Herentals 1 Manica Diamonds 2, Bigita Minerals 2 Blawayo Chiefs 0. Mangwana Sondro mitambo iri kuenderera mberi kuine mitambo pakati pe Simba Bora ne Dynamos kushamba. Caps United ine ZPC Kariba. Arenao ine FC Platinum. Chegudu Pirates ine Wange. T1 ichisanganao ne Yada. Ndaka mirira Studio 7 Muharare. Ndini Michael Kariati.
Neni Jonga Kandemiri, ndiri mu Washington DC. Ndinoti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mwina Chris Gande.
Soku isika tisenda baku VOA.